United States government.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu ndira 7/2024 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Chikwata cheIMF chiri munyika choenderera mberi nokutaura nemapazi ehurumende nevemabhizimisi. Hurumende yoronga kuvhara migodhi inonzi yave njodzi kuvashandi. Nhasi makuwerere kuIvory Coast sezvo makwikwi emasemifinals eAfrica Cup of Nations ari kutanga manheru ano. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Chikwata chakabva kubhanga guru rinokuredesa mari nyika dzepasi rino reInternational Monetary Fund chiri munyika kwemavhiki maviri chiri kuenderera mberi chichisangana nemapazi ehurumende vemabhizimisi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi. Chikwata ichi chiri kutarisa mamiriro ezvinhu munyaya dzezveupfumi uye kuti Zimbabwe ingabatsirwe sei kugadzirisa matambudziko airi kusangana nawo. IMF inongova Zimbabwe mazano kwete kuipa mari nekuti iri kukundikana kubhadhara zvikwereti zvayo kunze. Bazi rezveupfumi rakaburitsa mashoko padandemutande reX yaimbonzi Twitter kuti chikwata cheIMF chiri munyika uye chakaita misangano negurukota rezvemari vamutulincuve. Tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDeFry University muno muAmerica kuti tinzwe maonero avo.
Zvirongwa pamwe chete nezvibvumirano zvakaitwa nehurumende yeZimbabwe, Ministry of Finance neInternational Monetary Fund kuti zvirongwa zvehurumende zvokuzama kugadzirisa upfumi hwenyika zvinge zvichisupervisewa nokuongororwa ne International Monetary Fund vanoona nezvemari kuitira kuti Zimbabwe ikwanise kuzosvika padanho rokudzosera zvikwereti zvainazvo kumasangano okunze pamwe chete nomuZimbabwe. Zvekare kana zvasvika pakuti Zimbabwe yakwanisa kudzosera zvikwereti zvose izvozvo, inokwanisa kunge ichizopuwa here dzimwe mari dzokufambisa zvirongwa zvehurumende kana vachingovapedza zvikwereti zvavo, kana kuti kana vachingovabvumirana kuti vobhadhara pakadini pangava pamwedzi kana pagore. Saka ndodanho riripo paminista Ncube vanenge vachishanyirwa pamwe chete nokufamba vachiratidza nhumwa dzeInternational Monetary Fund muZimbabwe kuti dziongorore kuti zvirongwa zvacho zvamakatimi ndizvo zvomuchaita kugadzirisa upfumi hwenyika. Muri kuzviita here negwara kwaro? Zvekare pundutso dziri kubuda pazvirongwa izvozvo ndedzipi?
Imwe munozviona sei?
Mabonero atinoita isu vanoongorora nezveupfumi ndozvokuti zvingavapo hazvo zvinenge zvichishanda. Asi kana takatarisa isu huremu hwemari yenyika pamwe chete nokutambirwa kwemari yenyika navagari vomunyika imomo, tinoona kuti kwatiri kuenda kwakaita kumawere. Ameno kuti veInternational Monetary Fund vachazvionawo sei kana mari yomunyika isinga ichiruza simba zvikare vanhu vomunyika imomo vachinge vasingadi mari yavo nokuti haichengeti ufumi
mberi kwatinoenda uku professor zvirongwa izvi zvichabudisei
handivoni kuti mberi kwatinoenda uku zvirongwa izvi zvichazoita kuti Zimbabwe ive nemari yayo yakasimba zvichazoita kuti zvivandudze ufumi zvokuti mabasa achange achiwanda kana vachisevenza hameno asi maziviro andinoita masangano akaita sana International Monetary Fund pavanopa nyika zvikwereti mainterest acho anowanda
nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDeFry University muno muAmerica vange vari parunhare kuOhio neStudio 7 Dare remakurukota muZimbabwe nezuro rakatambira hurongwa hwekuda kubvisa mutemo hwekutongera munhu rufu uri mubumbiro remutemo wenyika. Izvi zvakaziviswa nezuro nemunyori mukuru webazi rezvekubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana kuburikidza nedande mutande ravo reX iyo yaimbonzi Twitter. Asi hurongwa uhu hunofanirwa kuenda kuda kweparamende uko hunofungirwa kuti hunotambirwa sezvo bato reZANU-PF rave nenhengo dzakawanda dzinoripa masimba ekuchinja mitemo. Mukuziya nezvenyaya iyi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu Mandewere kuti tinzwewo maonero avo.
Tekutanga ndechekuti mutemo wekunzi munhu apara mhosva dzakatarwa dzinofanira kunzi munhu yatonge nerufu wagara zvikuru uriyo uchaunonyanya kuitirwa nechekuti vanhu vasaita mhosva kana kuti vachapara mhosva idzodzo dzinokonzesa kuti vanhu vaurayi vanenge vadzipara asi nichiona nyika zhinji pasi pose mitemo iyi yakabviswa
sei iri kubviswa mune dzimwe nyika mitemo iyoyi
yaibvisirwa ndezvekuti anga isingashandi basa rayo rekudzivirira kuti mhosva izvozvo dzisaparwa zvakare matare ose aya atinoona ndeepano pasi matare anoitawo mamistakes zvokuti kazhinji munezvizwa vanhu vanga vambotarirwa mhosva dzerufu vagara zvikuru zvenguva kuti havasi vakapara mhosva saka nyika zhinji dzepasi rose inobvisa mutongo wedeath penalty zvakare Zimbabwe mukazoona Zimbabwe isizvairi imbiro remutemo risangobva kugadzirwa asi vanhu vezvivabwe vasati vanga vachida death penalty kuti vande iri mubumbiro remutemo saka zvinhu zvinofanira kunge zvichinyanya kubhalanziswa panyaya dzekodzero dzemumatongerwo amhosva zvinhu zvisingaite saka ndinoona sedidanho rakanaka zvikuru kuti death penalty ibviswe chienderana nezviri kuita kune dzimwe nyika dzose dzakawanda.
Totarisawo mutongo ungatora nzvimbo iyoyi yemutongo werufu chii chinenge chaakuzoiswapo munhu awanikwa aine mhosva yekuponda asi haasi kukwanisa kutongerwa rufu
zvagara vanhu vazhinji vanowanza kutongerwa yekuti life imprisonment kauti kuraramira upenyu hwavo hwose mujere ndinoona sekuti mutongo uyoyo uri nani mukatarisa Jonga vanhu mazuva ose vanga vachitongerwa rufu vanga vasingaurayiwi saka kugara musi woga woga wakangomirira kuti dzoro rangu richagugudzwa kuti ndiurayiwa zvindibve inenge mutorowo zvakanyanya kuvanhu vanenge vachinzi vapara mhosva nekuti musi woga woga hounongonzwa mukova wako uchigogodzwa wakutofunga kuti zuva rako rasvika.
Tinoona kuti danho iri kuti ringe richitambirika rinofanira kunge richinzwikwa mudare reparamende. Mungaona here paine zvingashanduka pane zviri kudiwa necabhineti nezvingazobuda muparamende?
Zvamunoona paramende yeZimbabwe iriko mazuva ano haitisina kumirira zvido zvevanhu vakawanda. Munoona pane vanhu vari kupinda muparamende vanasina kana munhu wavavhotera zvekuti ndivona vachikwanisa kumisa kana kumirira zvido zvevanhu. Handivoni vanokwanisa kumirira zvido vemapolitical parties sandiona sekuti zvisange zvinge zvichingotenderwa zvose zvisange zvichibva muZANU-PF zvisange zvaakungomhanya muparamende.
avo vange vari kuita rinorwira kodzero dzevanhu vamarufundewere vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Hurumende inoti ine urongwa hwekuvhara mimwe migodhi inogona kuva njodzi kuvanhu sezvo vanhu vakawanda vofira mumigodhi. Vanhu vacharamba vachichera zvidyira izvi zvisiri pamutemo vacharangwa zvakaomarara. Gurukota rezvemigodhi vaZvemusoda vakamboudzawo Studio 7 kuti vainge vaumba chikwata chekuongorora kuti vangaderedze sei njodzi mumigodhi. Gore rapera vanhu mazana maviri nemakumi matatu nevanomwe kana kuti 237 vakafa mushure mokudhirika kwemigodhi. Asi mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu vari munharaunda dzine zvicherwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti vanotenda maruva vadya chakata panyaya iyi.
Aiwa, zvataurwa neministry tinongoti tinotenda maruva dzashakata, asi hapana chiri kuitika chinoratidza kuti hurumende iri kurevesa kuti yakuda kuti pave nemutemo wakasimba uye pave nezvirango zvinotemerwa vanhu vanenge vachiita maoperations asiri safe. Takaona kuti pakawira mugodhi wekuPenalonga, minista vakataura kuti vakumbomisa zvechikorokoza izvi kusvika mvura yapera kunaya, nekuti ground rinenge rakanyorova, saka zviri nyore kuti ridhirikire vanhu. Tichifananidza nekunge kwakaoma. Asi mushure memazuva anenge matatu, minista vakamanikidzwa kuita press statement vachitora mashoko avanga vambotaura, vakati aiwa, handina kumisa, tachingokurudzira.
Vamagu, semaonero enyu, chii chamunofunga kuti chakakonzera kuti ministry nehurumende idzore mashoko pamusoro pekudzika mitemo yakasimba nezvirango kune avo vane migodhi ine njodzi kuvanhu?
Zvazvinoonesa ndezvekuti goridhe riri kucherwa nemakorokoza vari kushanda munzvimbo dzine njodzi ivavo handivo vanobhenefita kubva kwariri. Kune magogodera muhurumende vane masimba vanova ndoo vanobhenefita kubva kugoridhe iroro, ende vanodzikisa vana vevamwe pasi kwete vavo. Saka vanhu ivavo havana chekuluza kana pachinge paita tsaona mumigodhi. Ivavo ndoo vamwe chetezvo vanenge vachiti zvamakuda kuita izvi maakukanganisa ikonomi kana maakuomesera vanhu vari kuchera.
Vamagu, ndinoona sekuti hamuvimbi kuti ministry kana kuti hurumende ingadzika mitemo nezvirango zvinochengetedza vanoshanda mumigodhi?
Tomboona kuti zvinofamba sei, nekuti zviri kuratidzawo kuti pane vamwe muhurumende vane shungu yekuti nyaya iyi igadziriswe, asi kune vari kubhenefita kubva mashandiro ari kuita makorokoza nemasmall scale mines nevanhu vari kupinda maold large scale mines vachinochera imomo. Vanhu ivavo havasi kuda kuti mining imiswe, havasi kudzora tsvimbo, nekuti chavari kuda igold, chavari kuda ndemamwe maminerals avanozotora vachibuditsa munyika zvisiri pamutemo.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu vari munharaunda dzine zvicherwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vange vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tabatawo mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko muZANUPF vaFarai Marapira, sezvo nhengo dzebato ravo dzakawanda dziri kunzi ndidzo dzine migodhi iyi.
Tikati ticherechedze nhau yemaererano nekucherwa kwendarama, tinoona kuti isu takatanga tine yataiti artisanal mining, kuti takamboitawo kanguva kekuti vanhu vaichera vasina mapepa zvisiri pamutemo, asi noutungamiriro hwaMnangagwa vasumudzira mining mukati mevanhu vedu kuti ichinge isisiri artisanal. Vanhu vaakutaivo small scale mining, vanhu vari kuitaivo beneficiation emaresources. Mining yagara iindustry ine njodzi industry ine zvizhinji zvinga mpini zvowana kwamukati nekucherwa asi chinenge chiripo ndechekuti isu tinoona vanangagwa chitaura kuti hurumende ngaibetsere ma small scale miners panyaya dzesafety pakucherwa kwazvo zvekuti vati kwanza hapana chichaitwa hazvina maturo nokuti kutotaura kwatiri zvazvara nhasi pane zvizhinji zvatoitwa kuti tichibva kuartisanal kuti tichipinda into small scale mining ende nekufamba kwanguva vazhinji vatu havasisiri vesmall scale mining asi vatu vamamedium scale miners vachingoti hakuna zviri kuitwa zvinoitwa zvichingoitwa vachingoti hakuna chiri kuitwa asi zvichingoitwa.
Mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko muzanupf Vafarai Marapira vange vari parunhare muHarare nestudio 7. Sangano rinoona nezvekurimwa kwefodya munyika reTobacco Industry and Marketing Board rakazivisa nezuro kuti mwaka wekutengeswa kwefodya wa2024 uchavhurwa nechitatu 13 kurume 2024 ukuwo kutengeswa kwefodya yakarimwa varimi vachitsigirwa nemakambani kana kuti contract tobacco sales kuchizotangawo zuva rinotevera racho. Mumashoko avo kuvatori venhau vakafanobata chigaro chemukuru weTobacco Industry Marketing Board vaEmmanuel Matsvarire vakurudzira varimi kuti vagadzirire. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Evans Sininga weStudio 7 abata nyanzvi yekurima vachikokera zvirongwa zvekudzidzisa varimi vakazvimirira muzvare wadzanai Manyore kuti tinzwe maonero avo.
Mumanamana matiri umu, mumapurazi matiri umu, chokwadi ifodya vanhu vakarima, asi pano nepapo pano dzimwe misha, pane mamwe mapurazi kana vamwe vana zvina purazi anasa purazi vakaona zvakakodzera kuti zvitorina nekuti vadzorere mafetiraiza avo kumakambani avanhu anovakontrakta ayaya atingati anovapa zvikwereti aya.
Chikonzero ndechei kuti varimi vatore danho iroro?
Mvura gore rino sekuziva kwedu tese yakazononoka kunaya, saka kune vamwe vana zvina purazi vari honesti vaya vaya vakaona kuti zviri nane kuti ndisakanganise zita rangu nekambani. Mafetiraiza rega ndidzorere ndochekwa chikwereti ndozotangidza zvakare chikwereti patakutopinda ipapapa pana meya tenge takutanga futi kugadzira seedbed nesi yefodya iya, saka ivo vakaona zviri nane kuti rega tidzosere zvedu chimafetiraiza ndochikamu chemamwe mafamasi.
Ko vamwewo varimi vakashinga kurima zvakadaro fodya yavo yave papi iko zvino kuminda uku?
Fodya yavo yatisimukei, vamwe vaakudambura musoro, vari kudambirawo musoro, vari kukakatidzana nemasakasi, vari kuti vamwe vatotanga kutyorawo vakatinonokei vaya vaya vatangawo kutyora mashizha epasi aya atingati maprimes aya ndo vavatangawo kutyora.
Ko vakarimawo nemadiridziro vave papiwo nemwaka?
Macommercial farmers avo vanoita zvekurima nemadiridziro vazhinji vacho vatori pakati pekutyora, kupera kwana February kutanga kwamachuku vanenge vachitopedza kutotyora chaiko kutopedza kuti kumunda vapedza. Saka zvakadaro kune vamwe vatosona mabhero vatodhinda mabhero atosonwa vatopedza kuketa, vari kuti vachiketa uku vachityora uku vachipisa inenge yatopedza kupiswa iya yotopinda marough bales, ichibuda marough bales yakutonoketwa, ichipedza kuketwa yaakutonopinzwa mabhero chaiwo kugadzirira kuenda kumusika. Saka kuno vamwe varimi vakadaro zvakare.
Gore rakapera takanzwa kuti kwakaita gowo rakakura zvikuru nemitengo yakanaka chaizvo kuvarimi, tarisiro dzenyu sevarimi mumwaka uno dzakamirawo papi?
Sevarimi tiri kutotarisira kuti tingawana mari yakati wandei, tiri kutarisira kuwana mari yakati wandei nemhaka yekuti mwaka wanga wakati womei, zvicharidza izvo kuti fodya pamwe kuda nyaya panyaya dzekwaliti kana kwantiti zvinenge zvakati dererei. Saka nekudaro igaro ziva kuti pamusika kana chinhu chiri chishoma mutengo unokwira. Saka ndo zvimwe zvinhu zvatiri kutarisirawo sevarimi, ende tingoriwo kunzwa kufara, tiri kunzwa manyukunyuku atingati pachirungu excitement. The season is taking off, taakutarisira kunobhadharwa maererano nekushanda kwatakaita. Saka ndizvo zviripo, vamwe vachingori muminda vari kutyora, vamwe vari kudambira musoro, vamwe vari kukakatidzana nemasakazi, vamwe vari kupisa, vamwe vari kuketa, vamwe vachidhinda vachitosona kugadzirira kuenda kumusika.
Avo vange vari nyanzvi yezvekurima vachikokera zvirongwa zvekudzidzisa varimi vakazvimirira muzvare wadzanai Manyore vari parunhare kwamutoko Mashonaland East na Evans Zminga wa Studio 7. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Zvinoitika mukurara matogona kutanga rwendo rwakanaka tiri tese hatisviki tese. Hatisi tese tinosvika kenani. Apa tichazivi kuti ZANU-PF iri kufisha here mu-CCC kana kuti yanga yakasidha zvinhu zvayo imomo nekuti zvakuitika izvika zvinoratidza kuti vamwanhu vaingoita kunge tiri vamwe chete utisi vamwe chete. Ndosaka maiona pati yanga isina matrustructure chaiwanda wai. Bhikozi dai mumwe aitoziva kuti ndini vhaisi ndinani aitishandisira simba yaroenda hatina kupikisa kwati akwanisa kuita. Aiwa isi kumberi tinoenda. Wajobhusikala vanoona kunge sekuti wakandofurirwa uko vachinzi pamwe kunzi vanenge vari mutirongo kuda kwavachamisa. Asi hasiriwo nyaya yacho iwo wakandofurirwa handisana mboona murume mukuru anokubvuma kufurirwa nezvinhu zvinhu zvaari kunyatsoona. Kana wasikala wangu ari disadvantage kana threat kuna vachamisa dai wakatosiyiwa panze kudhara. Bhuzi vanoda kutsvaga madisadvantage achamisa kana kuti mathreats ari kuna achamisa ndovanhu vanoda kuita ndiita backup. Dakatiriwa backup asina kumbopinda mutirongo rachamisa riri muhwana vari kuziva kuti havana simba vavana vanhu vainawo ngavabiswawo.
Aiwa zvezimbabwe zvakutokunda ngoma kurira. Zuro ndizuro unoti hatiri munyaya dzeewallet. Tabva muewallet tikati aiwa CCC inohwina bvayadyiwa. Ikati aiwa zvaachazodai haakouya korera. Korera chabangu akumana. Apa chabangu chamisa siya bato. Taanherera baba. Tatu ndiyo twafirwa namai gondo rinongoya richingoti tora zvakaoma.
Halo Jonga. Pa Studio 7 apo makadiko. Haiwa isi tinofara. Ndiri kuda kungotaurawo maererano nevanosora vachamisa vachiti kwai mwana mudiki. Aiwa ndoda kuvadzorera kushokora Mwari kuti vanombozive here kuti David aisiyiwa nemadzikoma ake pahondo nemafiristiya. Achisiyiwa achinzi mwana mudiki ngaaifudze makwaya asi Jehovha vakati aiwa ndiri kuda iyeye wamasiya iyeye mudiki. Saka vachamisawo ndo chaivo chaivo vane zodzo yedenga. Pane zodzo yedenga ndo pane miedzo mizhinji. Saka ndiri kuti kuna vachamisa musadzokera kumashure rambai makashinga. Mwari vanemi ticharamba tichifamba nemi tiri tese hatikusiyei pese pamunopinda teite nemi. Vana chavangwavo ndo vaya vana Judas Iskarioti vaya havashayikwi vanowanikwa. Vana Judas Iskarioti vana chavangwavo haiwa zvinoguma zvichavaperera.
Makadiko mukoma wande nevamwe vese paStudio 7. Ndakagara ndichitaura inini kuti hakuna munhu wakangwara sanero Nelson Chamisa president. Akaona kuti mapinda pongwe ndobva akasira kubva kuve kuti munhu usingakariri zvigaro. Munhu unokarira ugaro hwevanhu. Vamwe ava taakuvaona vakutanga kuonekera onekera. Vana BT, vana Wesmenuve, vana Mukwananzi vatatisingafungire. Vasaka vanhu vanenge vachida zvigaro kwete kushandira vanhu. Uyu mukomana anonzi Nero mukomana wevanhu ndosaka aine sapoti. Ndosaka uchiona kwaanoenda kwese vanhu vanomuteera. Famba Nero famba. The Blue Revolution yapinda. Ndonzi gweru gweru kwamutare.
Ndikuda zvangu kutaure navo mai vati izvoni Zimbabwe government haisi kuda kugadzisa upfumi hweZimbabwe. Iri kutori neshungu dzokutogadzirisawo upfumi hweZimbabwe ata hapana zvokuzviita bhozi. Ivo vana chivenga vanotozviziva kuti dhora reZimbabwe rakamanikwa. Hapana asingazvizivi kuti dhora reZimbabwe rakamanikwa riri parumane nzombe. Uchida kuchinja $1,000 unofanira kutotora bhaketi 20 liters yekundoisa maZimbabwe dollars. Bhozi waungakwanisi kuvaisa muhomwe. Haunga vanotoshaya nepokuibatira kuti unoibatira pani. Randa reZimbabwe, randa repa South Africa taiziya richitakwa ngedhora reZimbabwe. But now kana uchitoda kutochinje 100 rand unodusa 70,000 Zimbabwe dollars. Hauoni kuti zvino zvogadziswa sei madira achakaita saiwo.
Ndoda kutanga kutaura nenyaya yezvirongwa zvamakuda kutisira panews dzamangwanani. Kana imi muchiti imimi munoita zvido zvavanhu, makadii kutangawo mabvunza vanhu kuti taakuda kuita urongwa hwakaita seuhu? Vanhu voisawo maaudio zavo vachikupaiwo muono yavo kuti zvakanaka kana kuti hazvisi kuita. Demaramba makatipresera chirongwa chenyusi mangwanani kupfuura kungotiwo titaure napo. Asi kana muchiita zvido zvavanhu, mabata vanhu neseri kweruoko apa nokuti vanhu vakawanda vose ndopavanga vachitanga kuwafokasi yenyaya kuti dziri kufamba sei vozonzwa dzemanheru vabva kuwaya dzamakuseni vane vatova nemuono right topinda panyaya dzana chavangu mavaona kava vekugutsa matumbu zvavanga vachida zvose zvachitogumira ipapa hakuchina kwavachatoinda varuma nokuti nyaya yavo yose yatova pachena isi tirungoti chimu tichina nero famba nebhora mukomana timu yakabayiwa tenderera pasi rose vanhu vakuone utaure urongwa hwako vanhu vane vakangomirira kuisa ruoko pauri ndiwo munhu une future yavanhu
ito dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Rimwe dare repamusoro kana kuti Federal Court of Appeal remuguta guru reAmerica reWashington DC nezuro rakaramba kutambira chikumbiro chevaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump chekuti havakwanise kuendeswa kumatare nekuti mhosva dzavari kupomerwa dzakaitika vari mutungamiri wenyika. Mhosva idzi dzinosanganisira imwe yekuti vaida kukanganisa nyaya dzeutongo hwejekerere nekuda kurambira pachigaro pavakakundwa musarudzo nevavi mutungamiri wenyika vaJoe Biden muna 2020. VaTrump vari kutarisirwa kupikisa mutongo uyu.
VaTrump vakaendesa nyaya yavo kucourts of appeals kwavaichallenja muna decisions dzakaitwa kuma makotsi ekuzasi uku vachitaura kuti ivo semutungamiri wenyika panguva yavari kunzi vakapomerwa mhosva vanga vasingafanirwi kuva vachitongwa sematongerwo avo avatiri kuona vachiitwa kumatare akasiyana siyana. Saka dare recourts of appeals iri rabvumiranawo nemamwe makorts achitaura kuti nayo vaTrump vanokwanisa kuva vachitongwa nenyaya dzavo especially idzo dzokuti vaida kuinsaita vanhu kuti vapandukira hurumende vasingarecognize maresults emaelection. Saka izvi zvinoreva kuti pare zvino vaTrump vanofanira kumira nenyaya dzavo dzavari kupomerwa.
Chii choitika apa pamusoro penyaya iyi?
Iyi nyaya iyi vaTrump vachiri nemukana wokuti vakwanise kuti nyaya yavo inzwike neUS Supreme Court rinova iro ridare repamusorosoro. Iro dare iro rakataurawo kana kuti rakawirira nawo nemane decision iyoyo Courts of Appeals. Zvinoreva kuti vaTrump vanofanira kuve vachimira nemhosva dzavo. Asi dare iri reUS Supreme Court rakataura kuti aiwa vaTrump havafanira kuve vachimira nenyaya idzi. Zvinoreva kuti nyaya dzavo dzese dzavari kutongwa iko zvino dzinobva dzamiswa. Isi tinoziva kuti kuUS Supreme Court uko majaji akawanda aripo iko zvino majaji akaiswawo zvekare panguva yavaTrump. Saka vanhu vanofungidzira kuti kuda maybe yakasvika ikoko kuvaTrump vanogova vane chance yekuti kuda maybe nyaya dzavo dzinogova dzichipera ikoko. But zvunhu zvatichangomirira kuti tione kuti nyaya iyi ichave ichienderere kuUS Supreme Court.
Kana ikaenda kuUS Supreme Court, Supreme Court ikabvumirana nedare iri ratonga nhasi, chii chinoitika ipapo?
Yakabvumirana nedare ratonga nhasi zvinoreva kuti vaTrump vakuchifanga kuve vachimira nenyaya dzavo dzavari kupomerwa iko zvino. Nokuti iko zvino matare akawanda ari kuti aiwa vaTrump zvakaitika muna January pavakapanguva pavakawana pavakajikiwa pamaelections zvinhu zvavari kuvaka vachimira nazvo vachianswer to. Saka zvinoreva kuti nyaya dzavo dzese dziri kumatare edzimhosva vanofanira kumira nadzo.
Gweta uye vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKenneth Macie vange vari parunhare kuTexas muno muAmerica. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.